Izvi zvabuda pamusangano waita nemasangano aya mumasvingo nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu ava vati nenyaya dzesarudzo dzave kusvika kushanda kwava kunetsa sezvo nhengo dzebato iri riri kutonga rezanupf dziri kuvarambidza kuenderera mberi nezvironga zvavanenge vainazvo. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kuitika munzvimbo dzakaita segutu, Bikita Zaka, Chivi nemwenezi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzemadzimai remasvingo Women's Forum, amai Sungano Zarebwa naShe, vanoti vakarambidzwa kuita musangano wemadzimai kwaChivi svondo rapfuura.
Hazvitisi nyore kuti tipinde tiita maecivitis yedu kana kushanya chaiko uchibva kudhorobha, haugamusirwi zvakanaka. Unenge uchitonzi wauya kuzodzidzisa vanhu kuti vasateerera uye vavhoterere pasina kunaka. Vati civil society hatidi kuiona kuno, inofurira vanhu, inosvinudza vanhu. Zaka West pamwe chete nechiredzi noti ndoko takasangana nazvo zviri kutoitika.
Izvi zvatsinirwawo namuzare Joyce Mhungu vesangano recommunity development platform CDP, avo vakati vakamisa kuitwa musangano wavo uri pakati kwagutu.
Tinoona kuti semacivil society organizations taakutadza kuita kuita mabasa edu takasununguka magutu, nokuti kunyange uine matamba zvekuti mapurisa ari kubvumidzai kuti itai musangano wenyu, tinoona kuti vemusangano vezanupf vari kuuya vachirambidza vanhu kuti vaite musangano iyoyo. Vanotodzinga vanhu kuti bvai, ende vanototaura kuti mugutu yose ezohoo hapana chinoitika vasingazivi. Saka vanenge vachitoziva zvinenge zvichiitika, saka hapana maorganizations achiri kubvumidza kuoparidza vanhu.
Vemasangano aya vanoti vari kuita basa ravo vasingapindiri nezvematongerwo enyika, vachiti chavo kudzidzisa vanhu kodzero dzavo chete. Satyara wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vati nhengo dzavo dziri kurambidzwa kuita mabasa adzo nenyaya dzesarudzo dzave kusvika.
Tiri kunzwa mamembers edu kwakasiyana-siyana vachinyunyuta vachitipa maripoti ekuti vari kuona kuti kubva gore rakapera mukana wekuti vaite basa uri kuramba vachiita mudiki, asi gore rino zvanyanyisa zvatatarisana nekuenda kusarudzo dzenyika.
Asi mutauriri wezanupf mumasvingo vapepukai chiweyo varamba mashoko aya vachiti manyepo, vachiti ivo bato ravo rinotoda kuti vemasangano aya vashande mumaruva vaunze budiriro.
Hatirambidzi macivic organizations kuti aite basa ravo kupi zvako kunyange mumaruva. Nemhaka yei? Nokuti macivic society organizations anokomplimenta government effort. Saka nokuda kwaizvozvo hatinga donzo rehurumende kuti rizadziswe, rotozadziswa kuburikidzawo chii? Nemasangano akadii akazvimiririra.
Zvichakadaro, dare remajisiti kwagutu rawana nhengo mbiri dzebato recitizen coalition for change kana kuti CCC dzisina mhosva yekurova vatsigiri vezanupf, avo vavanoti ndivo vakavarova asi vakazopidigura nyaya vave kumapurisa. Mutongi wedare Mama Nhengozi Ndlovu varasa mhosva yanga ichipomerwa vanhamo Makumbe nemwana wavo tinotenda, kuti pange pasina umbo hunoratidza kuti ndivo vakarova vatsigiri vezanupf. Kuita revaviri ava vamati murere vati nyaya iyi yaraswa sezvo mutongi waona kuti manyepo akarukwa nevakanga vatanga mhirizhonga.
Nyaya iripo ndeyokuti ndo vakanga varohwa nevakomana ava, asi vakazopidigurirwa mhosva vachinzi ndo vakarova. Saka nezuro kwaiva nejudgment yavo, magistrate vaNdlovu vakati ayo hapana kana mhosva yakaparwa nevana. Zvinoratidza kuti pane kunyepa kwaakuchiitwa pakati pekuumbiridza kwaitwa nyaya iyi, vanhu havana kupara mhosva iyi.
Vaviri ava vakafungwa mushure mekumhangarirwa kumapurisa nevatsigiri vezanupf, avo vanopomerwa mhosva yekufamba vachirwa vatsigiri veCCC vachivarambidza kupfeka nhumbi dzeruvara rweyero gore rapera muna Mbudzi kwamupandawana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.